Mawonero andiri kuita inini paDemocratic Party ndiri kuona sokuti mawonero angu chokwadi chacho ndiri kuona sokuti pane chitsotsi chimwe chiri kuda kuitiwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu kana kuti vanhu vanenge vari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho vanofanika kuDemocratic Party. Ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu, vanhu vari kuhwina vanenge vasiriwo vari kuda kuti vadi vamiririre pati yeDemocratic Party.
Sei muri kudaro vacharumbira?
Ndinodero nokuti ndakaona kana kuti mukatarisa paIowa paya, history yeAmerica pamaelections. KuIowa ndiko kunotanga kuverengwa maelections. Usually maelections ekuIowa anofanira kubuda at least an hour or so after vanhu vakasta mabaloti avo. But haana kukwanisa kubuda ndiyo after maybe about a couple of days. And ndiri kuona sokuti uyu anonzi Pete Buttigieg uyawe vanenge vakanga vazviona kuti ndiye ahwina, asi kuti maybe pane zvimwe zvavasiri kuwirirana nazvo nemaererano nokuti iye ange achihwina siti iroro rekuIowa. Saka zvinenge zvakanetsa vakapedzisira vava kuti pane paita technical error of which a lot of people don't believe kuti panga pane technical error really. Then tikatarisa futi iko zvinezvi Bernie Sanders anenge ari kudiwa nevanhu, but vari kumuti munhu anoita zvesocialism. Saka asi havasi kuona kuti ruzhinji hakucha associate America nesocialism, nokuti vari kutarisa kuti zvinobatsira ndezvipi. But I think vakuru vacho veDemocratic Party vanenge vasingadi futi kuti vanhu vange vachitorwa naSanders. Ndo maonero andiri kuzvita.
Muri kuona here zviri kuitika mubato iri zvichizadzisa kodzero dzemuvhoti nemuvhoterwo?
Ndiri kuona sokuti at this point in time kana tichitarisa zvedu, kana tikatarisa panguva yamaelection pamaelection even a Hillary Clinton kana Obama aya, tiri kuona kuti vanhu veDemocratic Party, especial Democratic Party yatarine zvayo, vanenge vakanga vakasununguka kuvhota nokuvhotera munhu avanoda. Asi nguva ino I think handisi kuona vanhu veDemocratic Party vakasununguka kunge vachinzi vavhotere munhu wavanoda kuti munhu wavanoda vahwine. I think havana kusununguka.
Ndezvipi zvingadzidzike nemapato ekuZimbabwe kusanganisira bato renyu reZANU-PF pamafambisirwo esarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa muAmerica?
Tatingadzidza pane zviri kuitwa kuAmerica Zimbabweans politics in Zimbabwe seari kana kuZANU-PF kana kuri kuMDC. Ndiri kuona sokuti isi kuZANU-PF takamboitawo dambudziko iroro kumasvingo pakaita maprimary aDhane Shumba na Ezra Chadamira vamugabe vachiripo. Maelection acho akahwinwa naDhane Shumba, asi vanhu vakavhota vakati isi hatina kuvhotera Dhane Shumba, takavhotera Ezra Chadamira. Maelection akakolewa back, Dhane Shumba akadyiwa twice, noreva kuti vanhu vakanga vachida kuti Ezra Chadamira ahwine, asi vari kumusoro vakanga vasingadi zvaEzra Chadamira. Kazhinji kazhinji zvinoitika nokuti vanenge vari kumusoro vanenge vaona kuti uyu munhu uyu ari kuassociata himself nemapato api kana kuti nevanhu vapi.
Tiri kuona kuti veDemocratic Party vari kuita zvesarudzo dzavo uko Republican Party vachiitawo zvavo pasina mhirizhonga iri kuitika pakati pemapato anopikisana ari maviri aya. Zvii zvingaitwe kumusha kuitira kuti vanhu vasange vachirwisana mune zvematongerwo enyika?
Okay, thank you very much. Ndichitarisa maelections adarika a2018 pakasarudzwa Comrade Mnangagwa kuti vapinde pachigaro chokutungamirira nyika chapamusoro, tinoona kana kuti vakauyavo veEuropean Union, I think United States yanga iripovo, neAU neSADC vari kutaura ivo kuti panga pasina mhirizhonga. This was ndo yanga iri election yokutanga yakarekodhewa non-violent. Kureva kuti vanhu vakaregwa vachivhota vachivhotera munhu avanoda. Pane zvakazoitika zvazvo after, but izvo zvanga zvisinei, zvanga zvava zvimwe zvazvo. Asi kuti vanhu kunovhota, vanhu vanonzi vakaenda kunovhota freely, vakakasira vakavhotera vanhu vavanga vachida freely, but pakazoita hapo mhirizhonga isinei nezvakaitika nguva yekuvhota. Saka I think kuti chinhu chinobeva ndechokuti kana vanhu vachinovhota vanofanira kuregwa vachinovhotera munhu avanoda, then marizalti overengwa zvakanaka, munhu unenge ahwina anenge achidiwa nevanhu obva anaunzwa ohwina iyeye munhu iyeye, nokuti ndiye unenge avhotegwa nevanhu.